Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, amai Lynette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masis. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndee madzimai, 105 ndee varume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masits. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro 66 zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra 2023. Amai Priscilla Misaira Wimchonga, vanoe nengo ye paramende mchikamu che proportional representation, pasi pe bato re MDCT inotungamirwa na Mzvare Tokozani Kupe, vatu vanobvumirana one maonere kuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachitivo pachavo havatsigirane zvakakwana.
Hongu mtemo togona kugadzira, asi mtemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atunoita zvino, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana usina kuchinja hapana chatinenge chaita. Inini saka ndanyaya kutaura nyaya kuti iye zvino tarisiro yangu yakune vechidiki, nokuti vana vadika vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muzanu PF, amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mitemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana.
Dai watoitawo mutemo wokuti nyaya yePR isabviswa, asi kuti irambe ichitongovapo, nokuti ikaenda kumaconstituencies semadzimai chikwikwidzana nevarume hatibudiriri, just because varume vanoshandisa mari, isi hatina mari yekuti tishandise. Saka chero ukangomira pawangomira chete nemurume, vashoma vanotobudirira. Even vakanga vachimbova kumaconstituencies vakutokutiza vachidzoka kuPR just because vanoona kuti kune zvigozhero nenyaya dzavarume. Saka tari chikumbira kuti dai mende yaramba achidawo chitasirawo madzimai kuti madzimai tigone kusumukirawo.
Vamwe vatiwo zvakakosha kuti vanhukadzi kunyanya vechidiki vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika vawane rutsigiro kubva kune vanhukadzi vechikuru. Asi Zandile Ncube, mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu, ati haone vanhukadzi vechikuru vachikwanisa kubatsira vechidiki, achiti anotarisira kuti vemasangano anoshanda akazvimirira ega abatsire panyaya iyi.
Sekuona kwangu andifunge kuti madzimai ari mupolitics angatibatsira isusu madzimai madiki ada kupinda mupolitics, nekuti kwavari kana takupindawo tinooneka senge tiri kuda kukompita naivo, which is not the case. So da kuti kumadzimai vadiki vada kupinda mupolitics ngavaende kuma civic organizations anodzidzisa anomento avanhu nema leadership skills. We've got all organizations anogona kudzidzisa vakadzi neleadership.
Sachigaro weZimbabwe Gender Commission, amai Margaret Sangarwe Mukanana, vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvinangwa zvemusangano wavo kuzeya nyaya yekushomeka kwevanhukadzi vakakwanisa kubudirira kuti vave makanzura kana vamiriri veparamende nedonzo rekutsvaga mazano ekuti dambudziko rekusaenzana kwemikana rogadziriswa sei.
Musangano uyu wakanangana nekutarisa kuti sarudzo yakapfuura iyi, madzimai wakapinda washoma. Saka toona kuti zvii zvatakadzidza, uyezve tichitarisa ku 2023 ndapi matanho atingatora kuti tinogadzirisa izvi kuti madzimai anga achizowanda muna 2023.
akandike chipiri Zimbabwe Gender Commission ichita msangano wakadai uye msangano wekutanga wakaitwa gore rakapera muHarare. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.